Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 28, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the way forward following public protests over sanctions imposed on some ZANU-PF officials by the West.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz short wave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Please visit us on www.voashona.com and www.voandebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about what needs to be done for the West to remove targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
Assistant Secretary for the United States Department of State Bureau on African Affairs, Tiganagi, says a lot still needs to be done for the targeted sanctions to be removed. Nagi says the United States, along with the international community, wants the Zimbabwean government to demonstrate clear commitment to and implementing of true political and economic reforms to adhere to its own constitution.
Nagi further says this means immediately ending state sanctioned violence against Zimbabweans, implementing laws to govern and govern free and fair elections, respect for human rights and freedom of expression, implementing a transparent land reform, and prosecuting those who participate in corruption and perpetuate rent-seeking behavior. He says all this will send a strong signal to the international community that Zimbabwe is ready to turn a page on his past.
But ZANU-PF says indications are that America is not becoming more hostile to President Emmerson Mnangagwa's government as it imposed targeted sanctions on State Security Minister Owen Ncube as the country was staging anti-sanctions protests in conjunction with the Southern African Development Community.
Before we proceed, here is a quick reflection of what happened on Friday during the anti-sanctions protests and some public reactions. Dakota Lekwete was among the protesters in South Africa.
Indaba yethu kubana ukuhlonipha idecision yethu ye African Union yesterday yokuthi European Union, American government and the government of Britain babaphelise ama sanctions abayenzile abezimbabwe, because nama sanctions aqale ngendaba yokuthi ubaba uMugabe bebafuna ubaba uMugabe akekho manje siyacela njengabantu basestate nasemzantsi afrika ukuthi lama sanctions makaphelisiwe. Abantu bazimbabwe bayazi ukuthi baphile kakhulu, ngoba khona manje abantu basezimbabwe bayahlupheka ngenxa yama sanctions.
That is Dakota Lekwete in South Africa. He's saying that people are actually suffering because of the sanctions. In Bulawayo, we've got Maluba Mhlaba, who was not a happy person altogether about the protests. We are trying to get the video.
Ukutshengisela lokhu ngoba laba abakufunayo ukutshengisela, mina ngitshengiselani ngoba thina sithenqabe sifuna ukuthi siyetshengisela ngokuthi izinto ziyadula kwathiwa kakuvunyelwa ukutshengiselwa. Kathe siloko sokuthiwa kuyatshengiselwa ngenxa yokuthi kufunwa ngubani. So mina I'm not part of that. Lokhu to benefit bona abayibo abaphambanisayo. Ama-sanctions lawa kuthiwa kulama-sanctions alube laba abantu bayaqondisa izigwegwe zabo. I'm going to be able to sanction in the first place.
That is Bulawayo resident Maluba Mhlaba, who is saying that he didn't participate in the anti-sanctions protest because those people who are targeted have got some issues with the Americans, with the UK and others, and they should do the right thing. And then we've got Finance Minister Mthuli Ncube, who was also there in Harare.
Or not, it just becomes a cloud, and then those who may wish to invest shy away. So we are also, you know, not receiving certain foreign direct investment because of the label of sanctions. So you can see how this impact, and I could go on and on and on, but clearly the impact is economic. It is deprived of jobs and of job creation opportunities and growth opportunities.
That is Finance Minister Thuli Ncube. He was there at the National Sports Stadium where people were gathered to stage the anti-protest campaign. And then what's next after the protest amid tense relations between Zimbabwe and USA? Marvelous.
Yes, join in the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we're also live streaming this show on all our Facebook pages, so visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now and give us your view. You can leave your number and we'll call you right back.
Yes, ndaba ke ngasi chawo dabalolu siyabona ukuthi namhla sikhangela khona ukuthi umkhankaso ukuthi kwesule izithezo zenoto ezafakelwa abanye abantu abakubandla leZANU PF kuthiwa ke bephula ilungelo likaZulu njalo benza konke okungalunganga kweZimbabwe okunye njalo bathi phela kuloku khohlakala okumangalisayo kweZimbabwe ngakuyaphela ngakuyalungiswa sibonile nje uTilbo Negi yena okhona ngaleke kuDepartment of State okhangelane lokwenzakala kuzwekazi leAfrika singathi umsekeli wakhe lowo okhangele khona ngale esithi phela ukuthi kukhitshwe kumbe kwesihlule izithezo lezi kumele kulungiswe into zokhetho kumele kulungiswe inkohlakali kumele kulungiswe konke ke into ezingami ziyahlupha zingakesulwa lezo zitheziso so ke sinechina sibona ukuthi siyangaphoda balolo. Ye, kunjalo ke Marvelous.
Aiwako neavo vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza inhasi tiri kutarisa isu tiri kumbozeya kuti kuratidzira kwakaitwa iko munyika nemusi wechishanu kwekuti zvirango zvakatemerwa mamwe makurukota uyezve vamwe veZANU PF kuti masanctions abviswe kwakashanda here nekuti tinoona kuti mushure mekunge kuratidzira iku kuchingopera takaona America hurumende yeAmerica ichiti iyo yanga yakuisa vamwe zvakare pamasanctions ipapa yakatemera zvirango kune vamwe makurukota ehurumende saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi regaiti mbonzwa vamatema danda vachitaura ivo nemusi woyo wechishanu pavanga vari pakuratidzira kuti kuratidzira kwako kwakakosha sei kwavari ivo neZANU PF regaiti nzwa kuti vakati chii
zuva ranhasi rakakosha zvakadii kumhuri yeZimbabwe
rakakosha pakuti mhuri yeZimbabwe iri kuita statement yekuti masanctions ngaaendes and I think the message is clear. People have come, they are still coming. Zasara ku Britain, America ne European Union kuti vano respecta here zvido zvevanhu veZimbabwe, zvido zveSadak, zvido zveAfrica.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vamatema danda veZANU PF vanga vari kutaura ivo vari ku National Sports Stadium uko kusina kunyanyoya vanhu vakawanda nemusi wechishanu. Asi kune dzimwe nzvimbo takaona zvakare bato reMDC rinopikisa imo muno muAmerica richiratidzirawo nemusi weMugovera, musi weSaturday, vachiti ivo vanga vasiri kufara nenyaya iyoyi yekuti dzimwe nyika dzemuSadak dzanga dziri kuendera mberi dzichibatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Gaitone zvanga zviri kuitika imo muno muWashington. Aiwa apo tirikuona isu dzimwe nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vemuno muAmerica US branch vachiwanikwa ivo vakawanikwa vachiratidzira vachibva pamuzinda weZimbabwe imo muno muWashington DC vachienda kumuzinda weTanzania uko vakanga vari kuti ivo havasi kufara nekuti SADC yanga yakatsigira Zimbabwe munyaya iyoyi yekuratidzira. Saka ndo zvatiri kutaura ipo pano, uyezve kana muchida kuti tikufonerei nyorai nhamba dzenyu tikutiona pane vamwe vanyora nhamba dzavo pana apa pana na Richard Mukaro arikutimurisei kwa Studio 7 aiwa tiriwadi Lenmore DG uyeje mino ziyo shukuita ivaima wani kwa mshijanya pata ni rurakanzi share kuitro titika kufoni rai mukapinda mchirongwa amanesha mwarize nyuzi nubaza kunzwa hii tabeta manyona aripananzi murisei kwa murie Zimbabwe isu bo asikupisa kuno kwa nyanya ndirimuno muzimu saka aiwa nyora ipo pano tigotaura tichione sana kutimurukona seiko shurikuitika nyaya iyo hii ema sanctions munoona achizobva here nokuti tinoona America iri kuramba ichitsinira iyo kuti Zimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remutemo wenyika uyezve varegedze ivo hurumende kuti vabunyikidze vachiwanikwa ivo vachishungurudza vanhu saka ndo zvimwe zviri kuitika panasi ndirikunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga tina vatawanda dzokora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa tinokuchingamidza iyi pachirongwa vadzokora.
Magadi Tete Marvelous, magadi muri Zimbabwe yakateerera.
Aiwa tiri wadi, mugatisana nguro here, tinoona kuti mimi mamuine kuratidzira kwa mamuina ko imo munomu Washington. Tichiona kuti Zanu PF yakaratidzirwa ku Harare nekune dzimwe nzvimbo. Titaure kuti zvakakosha sei kuti muwani kwe muchipinda pakuratidzira ikoko.
Regai nditange nekutenda muri Zimbabwe yakwese vakateerera, vese ratidza munangagwa kuti haachadiwa ndonga akambenga achidiwa nekuregedza kuenda kunomata kwavanga wanzwa wayo kuzomata kumata nhando sakana kutenda muri Zimbabwe kuvakaratidza nyika yese kuti murume uyu hadiwe nevanhu haanambobvira achiwa nevanhu uye haachadiwa nevanhu zvakare saka ndinovatenda nekusaenda kwavakaita ikoko makaona mese kuti ground ranga rakashama musina kana munhu ndozvinotoratidza izvozvo kuti munhu uyu haana vanhu vanomuda haana kumbobvira adiwa zvachose ndochiuyawo kuno ndoda kutenda mhuri yezimbabwe yakauya kuno kuwashington DC tikanoratidzira pazimbabwen embassy tikazoenda zvakare kumuzinda wetanzania takaenda kumuzinda wetanzania nekuti ndokuna vamugufuli anove chairman wesadak tichida kuvaratidza kuti ko sei muri kusapota vanhu vari kuuraya vanhu vari kuponda vanhu vari kutambudza vanhu muzimbabwe musingasapote vana vezimbabwe tanga tisingaratidzire kuti masanctions asabviswe bodo tida kunyatsotipa patsanure ipapo isairatidzira kune sadhaki kuti kosadhaki sei muri kutarisa rutivi vana vezimbabwe vachitambudzwa vachiurayiwa vachipondwa vachisungwa zuva nezuva vasina kana chekudya magetsi mvura zvese izvozvo hamusi kuzviona here maakungonosapota vanhu ivavo matii mamira nevana vezimbabwe vari kutambura tapedza izvozvo tochizoenda panyaya yezvirango zveupfumi
aiwa bata izvonyu makadaro saka pane zvinyorwa here kana zvii zvamakasiya ikoko kuembasi yetanzania
takanyora statement tinayo tokutumidzirai yakatoendeswa kare kusadak ikaendeswa kuna vamugufuli izvozvi musunhasi unoyu vamutama chairman wedu wedmv vatoendesa tsamba imwe hard copy yatoti hard copy yekuti vabva vayatoona kuti ndo tsamba yatakanyora iyi yatakaisa paemail vanhu vanga vaine imwe tsamba zvakare yatiri kuda kuti tigare pasi navo maambassadors ese ari munomu emusouthern africa tada kugara navo pasi titaura navo tichivakurukurira kubva kukwatiri isusu vana vezimbabwe vari kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa.
Maybe in English, if you can just tell us, you've just told us that you were here as MDC led by Nelson Chamisa protesting at the Zimbabwean embassy, and then you moved to the Tanzanian embassy. And you said something is going to be happening today. What exactly were you trying to achieve by your protest, and what's happening today?
What is happening today is we wrote a letter, we wrote a statement that was highlighting everything that is going on in Zimbabwe, the atrocities that are being committed by the Mnangagwa government against the Zimbabwean people. We recorded everything. We sent in with some hyperlinks so that they can see the brutality that is being perpetrated against the Zimbabwean people. So that letter was already sent by email, but our chairman for DMV, Mr. Mutama, who also deliver a hard copy to the ambassador. And then together with that statement, there is also a letter that we wrote where we are asking the ambassadors, including the Tanzanian ambassador and other ambassadors from Southern African countries, that they meet with us. The idea is to actually have a town hall-like meeting where all Zimbabweans in America are called, and then the ambassadors come and have a discussion with us. That will also give us, you know, time to explain to them the real situation that is going on in Zimbabwe, our side of the story, the people's side of the story, not Mnangagwa or ZANU-PF side of the story.
And why the Tanzanian embassy?
Tanzanian embassy, because the chairman for the current chairman for SADC is the president of Tanzania, President Magufuli.
Mm-hmm.
So we know if we can approach him, he may be able to listen to us and understand our concerns.
Mm-hmm. And we also saw the United States slapping some more sanctions actually on the Zimbabwean government by putting Minister Owen Ncube on the sanctions list. What's your comment on that?
That's what we have been saying, that the American ambassador, the American America as a country doesn't listen to what the Mnangagwa or SADC say. They are a sovereign country. They make their own sovereign decisions based on what they are seeing on the ground. We all know that Owen Ncube or Muda, as he is popularly known in Kwekwe, he is the one who has been behind all the abductions that have been going on in Zimbabwe. All the beatings against Zimbabwean citizens have been orchestrated and championed by Owen Ncube. And they see that. And they, when they see that, they take action. It has nothing to do with the MDC. It has nothing to do with any of us here. The Zimbabwean, the American government are in Zimbabwe. They are on the ground. They see what is happening. But what is important to note now is that Owen Ncube has been placed on sanctions. So how does that affect the Zimbabwean people? How mm-hmm. does that affect the Zimbabwean economy? The sanctions against Owen Muda are personal. They are targeted towards him. They are not going to affect Zimbabweans in any way. And we urge them to continue to look at those people who are helping the Zimbabwean government by beating up or abducting ordinary Zimbabweans to be put on such sanctions.
Thank you very much, Gibbs.
Yes, we've got another question. That is Mr. Philip Kaule of ZANU-PF. He's a former senator for Cholocho constituency. Baba Kaule, welcome to the program. Yes, so thank you so much. Ngasikhangela ke baba Kaule ngesindebe yokuqala. Abantu batshengisele emgwaqweni lapha. Sibonile sibili la kumabona kude e-stadium kade kutshaya umoya. Kodwa lapho ke kube sokusiba lobaba okuthiwa nguTilbo Negi owe-United States lapha ke kurhulumente. Uthi khona babonile konke okwenzakeleyo njalo bayabona konke okwenzakale eZimbabwe. Ngakho-ke bathi ilizwe leZimbabwe kungani kuyengwa abantu batshelwa amanga ngokuthi ama-sanctions lawa ahamba njani. Njalo bathi lungisani konke okumele kulungiswe ukwenza ithi izithe zizona ezivesulwe. Kambe ungabatshela usithini khonapho Kaule?
Yikuthi umumo lo Gibbs esikiyo umumo obuhlungu kakhulu empilweni zabantu lempilweni zezizalwane leZimbabwe. Ikakhulu xa sikhangela izandla zangaphandle zingenela kakhulu entweni zethu zelizwe lethu. Yazi kufana lo muntu Gibbs ongenela endabeni zomuzi wakho ebese kutshela ukuthi wena yenza uthi wena hlala so lo mfazi wakho labantu bakho yiko kwenzakalayo. Ama-sanctions la esikhuluma ngawo Gibbs into eyaziwa ngumuntu wonke. Ikwi-SADC umangulufu etena hayi asimeni ndawonye ama-sanctions la asuswe. Ukuthi kube kubetha umoya ngaphi la ngaphi mina kangikuboni ngoba konawo bantu kade kuthiwa ababemele ehambe khathesi abantu abalamala zokugada besiya lapha kumele kuhlangane khona lani nani abantu abagwanisi lokuhamba kodwa ama-sanctions vele abantu bakhala ngawo abawafuni abantu ama-sanctions ngoba ama-sanctions la they are hurting the ordinary Zimbabweans abantu abazikhambela impoko yabaziphila abantu makhaza yiyo basafiswa ngama-sanctions la, yiyo bathwele nzima, yiyo abahluphekayo. Nxa kuthiwa athageta i-elite, athageta abantu abathize abalesi abayibo ababusayo abasezikhundleni eziphezulu, akusikho ngoba umuntu onguye othwele nzima ama-sanctions umuntu makhaza nje ozikhambela emgwaqweni ozivukela izithingela ukuziselela yena lemuli yakhe ethikwa abantwana bakhe bahambe esikolo, ngoba into ethi abantu bayiphilela ukuthi abantu bathole ukudla, abantu bayenelisa ukuthi bathole nemisebenzi, bathi okay, yonke into ama-sanctions ngala amisa yonke into. Xa sikhuluma ngabozidela bonke bona bana, asikhulumi ngokuthi ama-sanctions athageta umuntu oyedwa kumboja, ngama-sanctions anciniti izimali ukuthi ungadoli izimali zokuthi sincedise njengohulumende. Yonke into eyenzakalayo gips hinges on ama-sanctions.
Ye, kodwa kulokunye futhi okwenzakala eZimbabwe baba Gawule, okunjengomhlabeleli silo waziwayo kuthiwa ngu-Ian Makiwa, waziwa kuthiwa ngu-Platinum Prince. So ujaha lo uthunjwe ngabantu bamtshaya bamkwamula, wavuza igazi emakhaleni, wavuza igazi endlebeni, ngento ezinjalo. Nanko siyakubona, kuzobuya ke sabona labantu abanye abatshaywa abakwi-civil society, kwabuya bonke ke odzamara kwazi ukuthi bangaphi. Khonokho ke imelika ithi yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu babhambabulwa nje kusale calaceleni kungela lutho olwenziwayo.
Ilamanga iMerika kips, wena njengawe thina sikhuluma sisabi ngithi ngisithi kuwe kips, ilamanga iMerika yayingaphi ngesikhathi kukura undibulala abantu abalinganiswa kwathiwa inano labo kwathiwa yi-20,000. Nxa ekhuluma ngomuntu oyedwa kumbe ababili abafakathesi, same to i-America yakhona. I-America yakhona kusho ukuthi i-America egangileyo ikuyatshengisa ukuthi balento zabo abazijongileyo. Abantu laba gibsing kutshele babuhlungu ngendlela abathathe abanye babo bathathelwa ngayo umhlabathi. Babuhlungu kona bana bekube buhlungu balokhu beqhuba i-agenda nalena ukuthi bacatshile, bachaya becatshile. Gibs ngitshele mina angivumi, ngitshele ukuthi ngitshele ukuthi angivumi ukuthi wena ungathi wena ngesikhathi lesanonkomo ebaleka esiyacashwa ngalesi bengamprotekthi bengammenzini unkomo ebika lokuthi umumo lo umubi besithi ku-right begadisa umgaba ingolebabhiza ngabantu ababi labo balamanga abakho ngokulungisa abalungisi bafuna ukusibusa bafuna ukuthi besicolonize okwesibili, yikho sasesikuvume khonoko.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Gawule. So he's saying, you know, the Americans are colonizers and they looked aside when Gugulawund was massacring people. So why are they making so much noise? And he believes they will not actually remove the sanctions because they want to control Zimbabwe.
Wow. Mm-hmm. Anyway, let's hear the view of a caller. We have a caller online. Hello, Mkoma Tinashe. Hello? Hello, Tinashe. Simbarashe, hello? Mkoma Simbarashe, muripo ire.
Mm-hmm.
I think you have a
Yeah, Gulomunye also come and Gonapot says what is Slovani. Yeah, for it, Gunjan. Slovani come and support. Slovani, Gunjan.
Let me go to Mr. Jokorava. Jokora, Murkun's was Ruta or Wanava, Gauli, Zano PFTP of Fungazi.
Mangali to take a song for Anga Taura. Vano Taura would be. Dzimwe nyika dzisapindire vana veZimbabwe vachipondwa vachiurayiwa mazuva ose, handi dzimwe nyika ngadziregedze kupindira. Kuinga One SADC iri kupindira yakarerekera kuna vamunangagwa. Ivo vana America nedzimwe nyika vanoregerei kupindira iyo Zimbabwe iye munangagwa nevanhu vake vachiita basa rekuponda vanhu. Hazingagone izvozvo kuti dzimwe nyika dzione neighbor muvakidzani aone pamba pachipiswa mazuva ose, vanhu vachiurayiwa mazuva ose, vanhu vachirohwa mazuva ose, osiya zvakadaro. Izvozvi so tiri kutaura nemazimari ari kushandiswa nezanu PF panyaya yavo yecommand agriculture. Makanzwa vabiti vachitaura imimi kuti kune kambani inonzi FSG yakataikisa mari inosvika 600 million, makununu nemari anokwanisa kuiswa muzvipatara. Kune imwe futi inonzi fertilizer, seed and grain. Kwakasaika about 400 million. Yatoa 1 billion iyoyo. Isiri kuzikanwa kunzi yakashandiswa tii. Zvino kana vanhu vakuya vachitaura kuti udzai vanhu kuti mari iyi muri kuishandisa tii, nokuti hamusi kuisa mushonga muzvipatara. Hamusi kuisa tii, marodzi ari kuita kunge makomba. mari iyo inofanira kunge ishandiswa izvozvo saka izvozvo zvinhu zviri kuitika izvi ndozvo zvinoita kuti masanctions auye nekuti vanhu vezimbabwe maleaders ezimbabwe ari kuita zvaanoda ari kushandisa mari yezimbabwe zvaisingafanira kunge ichishandiswa vobvapo voponda vanhu vorova vanhu vada kuti zvese izvozvo zvisiyiwe zvakadaro hazvingagoni kusvika zimbabwe namunangagwa vagona kugara nevamwe zvakanaka atinoti mahuman rights varespecta mahuman rights evamwe then ana america nedzimwe nyika vanorega kupindira.
Motaura the same thing in English. What's your view from what Mr. Gaule of ZANU PF was saying?
What he's saying, other countries should not be getting involved in what is going on in Zimbabwe. But we see on the other hand, Zimbabwe also goes to other countries like China, Russia, and these other countries to try and solicit for support. So why can't the people of Zimbabwe and why can't other countries that are seeing the atrocities that are being committed by ZANU-PF in broad daylight, the 18 people that were killed in January, the 6 people that were killed in on August 1. I heard him saying, we are up R1. 18 people is not one people. 6 people is not one people. And the other countries also intervene so that this doesn't continue to happen. Because if countries don't intervene, it means 18 more people are going to be killed the other time. 6 more people will be killed. So we don't want to go there. So other countries have to come in and try to help the people of Zimbabwe. We are also looking at the issue of corruption, which is what we know is causing the sanctions and the suffering of the Zimbabwean people. 600 million just disappeared. They don't know. We had Honorable Piti, our Vice President, talking about that 600 million. They can't account for it. 400 million also disappeared through the Command Agriculture. And it's even more than that. Total amount of money that has not been accounted for by Command Agriculture is coming to $3 billion.
Mm-hmm.
So all those things, they have to be dealt with.
Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have two callers that are waiting, so we're going to take them quickly before we go to Mr. Gaule.
Yes.
Zimbabwe. Abantu singakhuluma ngendlela ezihlukeneyo. Umbangela wezijeziso lezi, izijeziso lezi zayenziwa ibandla eliphethe umbuso njengamanje. Ayikho into enye singayigxeka or sigxeka amazwe aphandle or sithini. Because abantu they have to understand ukuthi from the beginning, abantu abamnyama beqala ukulwela inkululeko yeZimbabwe. That time, Robert Mugabe, he was a teacher. You understand? And Joshua Nkomo, wife Russia, Siyabela, inkululeko yaseZimbabwe. The time Joshua Nkomo, outside, abelungu bakhulumisana nomgabe bathi wena sizokuvalela khona lapha eZimbabwe senze ngoba basebedlale eyabo irose ukuthi yena angaphumeli outside kwenzela ukuthi babeyenze ngani bamvalele engahambalelanga beyenzela ukuthi umke phuma ngoba yebatshela ukuthi uma ngiphuma mina ngizavusa umhlaba ngike ngiyithathele umhlaba uzoba ngowena uthe ephuma namanje banikeza umbuso kanaphosa emapulazini abantu bahlala bengaphasi kombuso nalowo amapulazi benganawo njengaifoni
yakho sikiliza mnumzana ifoni yakho sikiliza ngamafutshane kumele kwenziweni
mina mbona ngathi khona lokhu ukuthi bathi bona amazwe ayiphetheya akhipha ama-functions kodwa into emangalisayo ukuthi ama-functions phela afakwanga kuzimbabwe as a whole ama-functions afakwe ku-certain individuals abaku-government abayibo aba-involved ezintweni ezenze ilizwe lasezimbabwe laze lawa namhlanje lasiya kulesi simeli kuso that's why isithi thina as long as usaphethe izimbabwe functions must stay there. We want ZANU-PF out of power until kuze kuphuma ama-sanctions. Ama-sanctions azophuma ephuma ngoba ungene umbuso omutsha.
As long as
Amasanchez Puma Mandi, Kusaphethe izandla, we're going to be in the same route again.
Thank you very much.
Because these people, they are so corrupt.
Thank
you. I want to say that.
Yeah.
They are so corrupt. They have been corrupt long time back. We want a new leadership with a new direction for the people of Zimbabwe. Not a same part like Zanu PF.
It's your one, Baba. It's your one, but you know, Sasa Foyt. Siabong.
Let's take the next caller. Koma Simba Muripoiri.
The reporter came to this table.
I watched what the truth are and a memory copy.
Ndiri kuno ku South Africa kumafikeng kete.
Taura itinswi.
Ya, ndiba kutaura pamusoro penyaya yemasanctions yanetsa iyi.
Mhm.
Chiripo ndechekuti kana uchida kugona nhunzi usingadi kunetswa nenhunzi. Ingobvisa chakaora chete, ukangobvisa chakaora chete pamusha.
Mm-hmm.
Kana nhunzi hauchadziwani pamusha. Nyaya iri kuitika apa ndeyekuti vamunangagwa vari kungochema vachingoti yeye masanction masanction. Nyaya iripo haite masanction, ende kubvisa masanction hakuzi kuswera vachiita ruzha mumastriti kuita ruzha mumastadium.
Mm-hmm.
Asi kuti nyaya iripo ngavagadzirise zvinhu zvakakonzeresa kuti nyika itemerwe masanctions. Ipapo pakangodaro masanctions anobva ave nyore kubvisa. Ende masanctions acho haana kutemerwa nyika yose, akatemerwa maindividuals.
Mm-hmm.
Saka chinondishamisa ndechekuti zvakafanana nemurume anorohwa kubhawa uko, arohwa kubhawa anosvika kumba, osvika kumba uko achichema kutaura kuti ya uya kuno kuone zvandokuita kuno.
Mm-hmm.
Asi kubhawa kwacho warohwa ukamhanya. Iye munangagwa anga ari iko ikoko kuamerica ikoko kumusangano wako.
Mm-hmm.
Haana kumbo, hapana chakabuda pamusoro pemasanction. Auya kuno kuZimbabwe kuno uko ndokozoti nyaudza achiti kwanzi ngatidemonstratei kuti America izvione kuti hatisi kuda masanction. Hazvishandi zvinhu zvakaita saizvozvo. Iye ngaagadzirise, ngaarifome nyaya iri kukonzeresa kuti masanctions arambe achitemerwa nyika, vakuru veZimbabwe, kubva kunyaya dzemaelection chaidzo kuti sei nyika ichingoramba ichingoti masanction, masanction. Haisi nyaya yekungoramba ichingotemerwa masanction, asi inyaya yekukonewa kutonga. Apa vakuda kuhwanda nemumwe kuti masanction. Asi nyaya iripo ndeyekuti iye munangagwa pache zvake akonewa kutungamira nyika. Ini ndaida kuti ngaambobva masanction iwo aramba aripo, iye asuduruke nehurumende yake ZANU-PF, tomboisawo vachamisa kana umwe leader asiri iye, toona kuti masanctions aripo akatevedzera zvino iwo, hatifambiri mberi here. Nokuti tiri kuona pa-2008 pakaitika hurumende yemubatanidzwa payaa, tiwo masanctions aivavo bhati ndokakazoidolaotu kureva kuti masanctions haana kunyaa hasimo effective. Asi ivo pavakanyaya kurasika, pavakabvisa US dollar vachiti US dollar harishandi, vobvisa mari vachiisa mazuga, ndo pavari kuondonga nyika ipapo. Kureva kuti munangagwa problem yaainayo ndeyekuti haasi kuda kupiwa maideas nevanhu vane njere, asi kuti ane full of I know. Ndo dambudziko riripo rokuti utongi hwake ndehwangu chete, hapana umwe munhu anofanira kundipawo maideas. Ndo zvatinoona izvi. Saka masanction aya haakwanisi kubviswa chete nekuti vaita ruzha, asi kuti vagadzirisa here, vatevedzera here zvido zvevanhu.
Human
rights ari kuchengetedzwa here munyika umu?
Tinokutendai mukoma Simba raShenhasi. Pana pari kupisa, regai tipewo vamwe chance. Muve nezuva rakanaka. But I hear Mr. Gaula is burning to respond, so please go ahead. Mr. Gaula, I think you wanted to respond to Tawanda Jokora and also to the caller.
Yes, ndiriku munzwa achitaura ari kutaura zvake zvebato ravo NDC. Ndizvo achitaura kuti munangagwa ngaabve kupinde chamika. Ndaanchisina kuti ari kutaura nenyaya yemasanctions. Iye ari kupromota agenda yepati yavo yeregime change. Tiri kutaura nyaya yemasanctions. Masanctions aripo. Uyo Muchinda uyo atada kutaura uyawe amboti iye nyaya yekuti vanhu vakafa vakafa vaviri kwekuti vangani.
Mm-hmm.
Hai, hazvinei izvozvo watoati kuti haasi kubata nyaya yeguku raundi sei chitiza. Mm-hmm. Nyaya yeguku raundi sei vechitiza vanhu vese havari kutiza nyaya yeguku raundi.
seiwe chitaura iwo ma MDC yayo ari kutiza nyaya yekugura uno seiwe singataure nyaya yekugura uno kuti vanhu vakafa kunoku thousands of people died vaka ma authorities vakakomita nekugura uno vanhu mugare was the leader and mugare wacho anda batana nevarungu veku America vacho ivavo vana queen vacho vechikudza ngoro yamabhiza echimutambira ikoko zvakanaka chichashata nhasi wapa munhu 1 wapa vanhu 2 wapa vanhu 7 then America ne Britain yomhanya nazvo unongoona kuti vanhu vacho vari chinangwa chinangwa chavo vane zvimwe vari kuwanda wanda but they cannot hide behind their fingers. This is exactly what is happening. And we are not going to allow this to happen in our country. Because these people have a regime change agenda. This is what, if you cannot see it here happening in Zimbabwe, you can see it happening in other countries as well.
But Mr. Kaule, the thing here is, we know that the opposition is there to change the government. And that is exactly what it means when you say Sampo has got a regime change agenda. You cannot be in the opposition if you don't want the seat of power. So maybe that's what they are doing. And to fight for power, you need to do some of those things. But nanga kubuza nje ngesindebele ukuthi baba Gawule wena ngombono wakho kuyiwa phambili pho kumele kwenzweni ngombono wakho sibe
kunjalo Gibbs. But then I regime change agenda even nanga abantu of opposition they must and ride ekushuphekeni kwabantu ukuthi abantu kabahlala badlintwala ukuze bayenze umvukela. Aso people sithe zimodlele abantu abakhululeke bathola izinto zonke bese bekhamba besiya vota bevotela into abayifuna kodwa beshuti lezile bengahawuli njengakho nokokwenzakalayo into esikufunayo ayibona ukuthi abantu ubafake ekhoneni lakho ukuthi badle isikuba ukwenzela ukuthi at the end of the day abantu bahlamuke bathi uhulumende lowo mubi kuyini eliphosela izipanela ukuthi into zonke zivothwe izikhumba zihome zitikere yikho abakufunayo laba abantu. Abantu bengayenza njalo sokulula ukuthi abantu bazonde. Abantu bengazonda bayenza loba yini into abangayenza abantu lokho abakufunayo.
Siyawuza kakhulu bamba khonapho sithatha ubaba uThembo Moyo. Baba Moyo ungawutshona njani Themba? Themba Moyo uyangizwa mfowethu? Ye ngiyakuzwa kakhulu lapho. Ye uyaphila?
Yebo ngiyaphila baba.
Ye kumele kwenzweni ke baba Moyo kuyiwa phambili lapha ngezijezo zenotho lezi kumele kubanjwe njani khonokho?
Ayisongunanzelelayo ikuthi uyazi iqiniso lona elikhona elizweni lakithi laseZimbabwe ikuthi ibandla vele elibusayo lilo nqini lezweni izijeziso zenotho lezo kuzize zibe khona izijeziso zenotho vele kwakuvele kuhambe njani kuze kule zijeziso zenotho. So isingakho thina sicela ukuthi izidezo zenotho lezo ezayithiswa labo abaphatha intambo be-government yeZimbabwe zibe khona beqale belungisise udaba lwabo lokutshontsha ngaphakathi yibo babulala ilizwe kathese besithi ilizwe libulewe izidezo zenotho. Ilizwe alibulawa izidezo zenotho bathe befakele izidezo zenotho baqala ke ukutshontsha imali yelizwe. So now kathese sifanele amasanshini akhutshwe bona bevele betshontsha abaqale belungise ngaphakathi endlini yethu abayilungise kuqala ukutshontsha kwabo kuqala.
Hayi siyawuza kakhulu ungathela kusasa Moyo baba babayi
regeititore mumakola. Hello kola arihae makadiko
tinofara muri sei?
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi?
Murutana mufundisi Moyo kuSouth Africa.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Ya, pfungwa dzangu dziri pakuti chekutanga panhau yandiri mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvaifanira kuti zviitwe chekutanga vanhu vasati vagura kuridza bere kuti masangani abviswe. Vaifanira kutanga kuti anhu kuuya kutaurana panhu zvinodiwa mukati menyika. Kana vachinge vabvumirana zvakafanira izvozvo, vozodini? Vozoridza whistle nokuti hazvibatsiri kuchemera kuti referee ndowatilisa vaifanira kupa penalty imi pachenyu muchitadza kuzomwisira bhora kureva kuti chepatofito mukati menyika yeZimbabwe vanofanira kuti pachavo utungamiri hwose wezano PF neutungamiri wezvematongero enyika vari mukati menyika vataurirane vayanane kana vachinge vatanga vawirira maproblem ose ari mukati menyika vozodini vozo zama kuchemea wote zvinzvibito asi kana pasina kudero handioni iri nhau ingava nhau yakanaka chere masanction akabviswa zvavo kuti nhasi abvisiwa problem ingori problem aigari apasi pane nhau saka kuona kwangu kuti muzimbabwe chinhu chekutanga ngavagone kubatana pachavo votaurirana vatungamiriri madzishe masadunhu vanamati vose nevana vezimbabwe kana vachinge vadero vozotiona kuti vodii nekuti hazvibatsiri chinhu kutanga kukwira kumusoro pasi pasiri neminzwa ngatange kugadzirisa minzwa iri munzira kachika tagadzirisa minzwa iri munzira tozoona zvimwe zvokuita nekuti zvose hazvibatsiri kutanga nekumberi nekuti rimwe dii zivo hazvinhu zvakanaka asi dambudziko haringagoni kuti ringatambirwa nekuti tingagona kuti vanhu vacheme sezvakaitwa vhiki pamugovera vanhu vese vakadanidzira kupinda kusara friday vanhu vakadanidzira kusaivaona kusouth africa kuno but chinhu chakafanana ichocho hazvigoni kuzvisa zvakanaka uye futizve ndiri kunzwa vakawanda kana baba vagaule vanoti problem yakadanwa nendc kuona kwangu handingatipiwe kadanwa nemdc matambudziko anomukati menyika yezimbabwe anoonekwa anonge achingoitika mukati menyika saka mabhobhe akafananawo kana ivo pachavo vakagona kutaurirana vakaonesana nekuti hazvigoni kuti mutange kuda kundonaka kumberi kusure kuno kuriwa mwachema saka ngavagone kubatana votaurirana vowirirana vava nechisungo chimwe chete kana vakava nechisungo chimwe chete zvinhu zvakafamba zvakanaka hazvisi zvakanaka kutiti masanction akakonzerwa ndivana nhingi masanction akakonzerwa ndivana nhingi iyo nhau yese haichazi nguve yekutsvaga muroi kuti muroi ndiyani akakonzera bowe tinoziva kuti chinorowa nyika chii nyika haisi kunzi masanction chaka akabviswa kana pasina kugadzikana hapana chinhu chinganaka kana zvakafanira kuti mvura yakasanaye munhu akarima munda wose hapana chinokuriwa saka kufanira masanction akabviswa mukati menyika yezimbabwe kana mukati menyika yezimbabwe usina kubatana zvakanaka hamuvi nekufamba kwakanaka utasanhasi unono corruption iri mukati menyika yedu yakawandisa tikatarisa munzira kumabhodha kumapassport icorruption chete chete iri kuitika iyoyo saka zvimwe zvimwe zvoda kuti mukati meutungamiri hwenyika yose vatange vatarisa ipapo vatumbure minzwa pauri haikuti kutanga tati ndakabayiwa nanhingi ndakabayiwa neamerica ndakabayiwa neuk necanada ndizvo vakabayiwa but ivo pachavo ngavatange vagadzirisana mukati menyika togona kuenda mberi nezvizhinji nekuti zvese kwatingagona kumhanya friday vanhu vakamhanya friday iri kuuya maticha daitiwo zvakafanana izvo asi kanyanya kosha zimbabwe noutungamiri hwose ngavambosiya kukwengana vataurirana vagadzirise mutemo inodiwa munyika yakanaka haikuti zvimwe vanhu vamire neside one kuti ngatifambe nenzira neside rimwe chete kana zvikakura divi rimwe chete saka rinobheuka harigagoni kuva nebalance ngapfa nebalance kuti zvive zvifamba zvakanaka kuti mukati menyika iri munongoda kuti vanhu vave nebalance balance yakavapo nzira inofamba zvakanaka saka tingagona kuchema kuti ngaabviswa timada timadi toridza mhere savanhu vanochema kuti kuberepowatinyima penalty even pachenyu kumwisa kwenyu togokumwisa pachenyu hamugoni kumwisa pachese havagoni kumwisa penalty haibatsiri kana pasina penalty ngasachemera penalty ngati tigone kuzvimwisira nyika yedu ngatigone kuzvivakira nyika yedu
aiwa nyika yedu inonakatinokutendai chaizvo haiwa nemashoko enyu amataurai tiri kutendai vadzokora muri kunzwa zviri kutaurwa nevari kufona ava tipewo pfungwa dzenyu.
Yes, I want to take a second to educate Ms. Gaule on the issue of Gukura Hundi. As MDC, our position has been very clear. We condemn what happened during Gukura Hundi. We'll continue to condemn it. To us, there's no difference between Emmerson Mnangagwa and Robert Mugabe. It's ZANU-PF. We are fighting against ZANU-PF. Taka apana taka siyana pakatipa Mnangagwa na Mnangagwa. In fact, if he knows his history, he will know that Mnangagwa was the architect. He was the mastermind of Gukura Hundi. Because that time he was Minister of State Security. He provided the intelligence, he provided the propaganda and everything, and all the lies that caused the Gukura Hundi to happen, they came from Mnangagwa's office. So we are not, and we will never exonerate any one member of ZANU-PF. So we continue to condemn that. The reason why we have sanctions is because of human rights abuses. Gukura Hundi is also a human rights abuse. People were being abused. People were killed. So we are still against that. And then we go back to the issue of sanctions. They say America has imposed sanctions on the Zimbabwean people. Mm-hmm. He has imposed sanctions on certain individuals. If you look at the report that came out last week, America is still the most country that is providing aid and financial assistance to Zimbabwe to the tune of $3 billion. All that money is getting into Zimbabwe, and it's coming from America. And if America had real sanctions against the Zimbabwean people, would they have allowed Zimbabweans or and the Zimbabwean government to use the US dollar? That's huge. That's big. If they didn't want to help the Zimbabwean people, they would have said, don't use our US dollar. But they've been using it. So where are the sanctions that he's talking about? The sanctions are targeted and they are not affecting Zimbabweans. They say they are affecting those certain individuals. And ZANU-PF knows exactly what they have to do for those sanctions to be removed. They should start respecting people's human rights. They should respect the rule of law, and they should also open up the media waves, the airwaves. We want to see President Chamisa talking on ZBC and then on ZTV as much as Emmerson Mnangagwa does. Mm-hmm. ZBC, you know, Badarwanivan, I see Mnangagwa, I see ZANU-PF. Why is he not doing that? Those are the simple things that he has to do. You know, institute electoral reform, political reform, and economic reform. Those are the things that he has to do for the sanctions to go away. And they will go away in a day if they do that.
Tombo kubata imrumu ipapo wajo, kora chazoka kwa muri regeti mbotora makola za loom koma Simba. Hello, Tiri Wadi. Mkoma Atinashi, sorry. Tokumbira o, tukusora ni muri kupi mkoma Atinashi.
Ndiyumu Harare kutenwa.
Aiwa, paka nakatipe ufungwa zinyu. Makaenda iri kumachi.
Ndina mbuenda kumachi na. Tinga hende kumachi eresi kumaveza kubatu kwa kumyeseza ukotu kwa natsuwezo. Udaputi shandisa.
Atikia shandisi
kia. Atanita nukushandiswa.
Aiwa, paka nakatipe ufungwa zinyu. Munoona sei nye iyo yi yezirangu isu.
Nye zirangu hii, andifungu kuti hiku afekta ma ordinary citizens. Nye kuti watunga miru yedu, waru kutaza kutomba pachesu hawa. Waru kutaza kuita zinodiwa kuti nikaende rembezi. They should stop abductions. They should stop rigging elections. They should stop killing people for no apparent reason, you know. How can they say Tendai Biti and Nelson Chamisa and wakano share the sanctions? Iwo wacho wakaisa sanctions, wari kuti takaisa sanctions nekuda kwezvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Tingati here tiri mumusha isusu tongomuka mangwana ona munda makarimwa anditika utanga kuakiza hama yako kuti no ndiwarima munda. After that next do anoyo kutoro no ndinda karima munda wangu yo prava kuti no ausiri wakarima munda wangu munda wangu wakarimwa na ningina nini. How can they say Tendai Biti na Nelson Chamisa ndi wakano kola masanki for masanki as make sense varada kuti bata kumeso se wana wa Zimbabwe sino wana wa Zimbabwe iko zvino izvi tiri kuona chakonzeresa kuti upfumi hwenyika huende kumawere corruption.
Aiwa,
corruption on a daily basis. If you go to my passport, my government institution, unozi kwa tizi mwanome. Kututori passport chai, unozi kwa tizi marizi, nina bishie zeru wani. Zuruku tika maskati machina, zuwara kacheka nika.
Zuruku de zeru wa marizi, msati maenda mkuma timbonzo.
Ma 300 US, kutu wane passport. But ana Maria kwenye nati yes, hope that's kwa Maria ni njia kwa mpaso ya kibu ni papa ipa. Ingo mungu watu nika imu ni tariba.
Ai watu nukutenda imkoma muwe nezu varaka naka cha izu kwa muri iko kukutin world. I was the gateway. Bagaule, if you can come in and just comment on what Mr. Jokora said before we took our caller. Mr. Gaule?
Hello.
Yes, you can go ahead and comment on what Mr. Jokora said before we took the caller.
Okay. Yes. Yeah. Let me go back again to the issue of Gugurahundi. I'm happy he has come out in the open to say really what happened during that time was bad. But then it's good that the government of America and Britain and some of these Western countries, they didn't punish the Zimbabwean government for what they did, especially for for butchering people in Matabeleland region. And this is exactly what that is the government of Robert Mugabe. But by that time, Mugabe was their friend. One of their friends, one was their ally. And I remember at one time when Mugabe visited Britain, he was driven around with the Queen, was sent with the Queen, and it really, I don't know what getting this other honor, I've forgotten the title of this other, I've forgotten. But when Nkomo escaped, and when they wanted to kill him, mm-hmm. he escaped to Britain, and there he lived there as a refugee. And then it pains me a lot that those people, they, by that time, they didn't see, they didn't even punish the Zimbabwean government. They should have started from that time. Mm-hmm. If they talk of women's rights, it's already late now. And we are realizing these people have an agenda. This, and you are not going to forgive these whites for what they are doing. Their interest, I can see, is the land. Is our land. They're interested in our land. They're not happy with the land distribution that was done by the government. This is exactly what these people are not happy about. And they're hiding behind their finger. And let me also say this to this brother of mine, that my brother, functions are there. They are hurting the ordinary Zimbabwean. The ordinary Zimbabwean in the street. Mm-hmm. The ordinary man is suffering because of the sanctions.
Okay, Mr. Gaule, maybe let's just take a caller, and then we have PJ who's just joined me here, so he should be speaking to you shortly. Gibbs has just stepped out for a while. Hello, Mr. Oswell.
Mr. Mazimbe.
Hey, what are you doing? Magadi, you go to the store and you go to the
German.
It's all right, it's good. We go to German.
Tiriwali, andaweza kukomenta angu pa msuru pa mkomo wangu wa Gaule hawa.
Itaura isi.
Zaguta, masangsenza hari iku antijiga.
Mm-hmm.
But, masangsenza wakuta wanezwa wae. Vambu unguru reyekutu masangsenza akunze wanei, akakunze wanei, mm-hmm. antiti. Afuza kunyazo kudiga intu kuhona kutu wakabuta akakunze wanei zi masangsenza isu. Baka nyazo unguru reyekutu masangsenza akunze wanei, akakunze wanei, ende futu kutu masangsenza ya viswae. Zizi nukana utanga zaitwa. Mm-hmm. Haasu zinyo kutawura hizu zizi. Vani wakawanda kire wakafa wakura hewa. Ndidika ni government yawe yeza ni PFE. Ndidi. But haasu da kutawura hizu zizi. Vani wopo mbe na wachiti wakura hewa wana wakua adapto wa wachiti kwa si. Hizu zizi haasu zhuona. Saka vani wakua ni PFE kawa. Vani dangu kuita zuma interest hao iwo. Di mashanzi nja kabizwa ndidika. Iwo ya wachibuta. The majority of people suffer. Inika ipi mimi ya muno nzuonzi inika. Hakuna magetu. Inika mimi ya wene mapasport. Ya wakuna yuzi mvura. Hakuna wana kufane makorea. Inye kuti miss government angeti. Ya wakuna yangari company. Zimbabwe yangari company. Ya kabaraku dada. Hakuna company numbo. Inika numbo rano. Numbo rano magu ito. Zerbitu kwa isu.
Ayi watu nukutenda imkoma. Thank you so much. Mkoma pana panasparu kupisa. Saka chato timbo kukata ibija na toku bata isha isho. Mungu eno tevira. PJ, I think you also have a caller.
Pagano.
Mm-hmm. Okay, bye-bye. I'm just...
Siya omge la kushelo mlalas?
Yee, mama ninja.
Anya pila wena njani.
Nya pila, msikumbuzo mlalas. Kupale hiru buto amu kiwela.
Aritama.
Mkwema ile gile.
Apati kwa nima sanctions.
Ewe, kuti, nilaleli mkini mwela kwa namisa mfuta lapa. Kuti, maukuluma umundu, zakuli speciali, ama indo dalese Amerika le kulimeli banda le MDC. Bakulimeli harare la banda bakulimeli Zimbabwe. Ni nanga kuruma njoko mungu vile skala njeni enda wenu kutukuta matepelele.
Yeah.
Logo wa kuruma wala matodala uyezo anjuguti umundu maesele matepelele ndi. We just provoking yaba nwezi matepelele ndi. Because unane logo wa kuruma ayo. Ngova, ama sanchiza la kuruma ayo, ma abandu velelwa, ulanyulo abandu walo aliwa vili. Ama sanctions they don't affect abantu harasa ukutupeka abantu bakithi umuntu ngale phansi esikhala ngene omakhulela ongakazi kufike khona umuntu ukuthiwa umkokheli yabantu angazi noma loo ndoda se ukhulume ulimi lwakithi uyangizwa na but ngamukuthi abantu mabelwa bebabili kulamula kulamula umuntu yedwa. So ama sanctions lawa alethwe yiZANU-PF neMDC. So ukuthi izwe lakithi liye phambili kumele iZANU-PF neMDC bazinuka amakhwapha bahlale phansi bakhulume bekhuluma besezweni laseZimbabwe. Kuhlupheka abantu baseZimbabwe, kuhluphekiswa abantu baseZimbabwe. Ma kufa abantu beHarare kukhala bonke abantu. But ma ungananzeleli ukuthi abantu kithi nesifika khulu esikhalangeni kunini safa from 1980 kubangwa khona ukuthi asivazumelani nombuso weHarare. Namhlanje sekungathiwa into le ma kufa abantu abayi-6 sekumele uyizwe lakithi lonke lithe ngoba kufa abantu abayi-6. Mina ngivumelani nakho lokho ngino. Akube akulingane bantu bakithi ama-sanctions makakhitshwe. Makukhishwa ama-sanctions lawo ahlupha izwe lonke bese kuba nento okuthiwa i-devolution of power, sihlonitshwe nathi sizimele. Inkokheli zakithi ma zikhulunywa zikhuluma zizwakale. Kodwa manje i-MDC le ibonakala ichaya abantu esathebeleleni. Azange ayikhulumele umuntu ose azange atoyitoyi i-America ukuthi why uchamisa nabantu bakhe bechaya uthokozani Kofi. You see? So yonke le nto abayikhuluma ayikho, akuphela ama-sanctions ngiyabonga.
Hayi kulungile, siyabonga Sikhumbuzo. Mr. Mlalazi was saying these sanctions, I don't know which type of sanctions, but there are different type of sanctions that he was talking about, I would say. Mm-hmm. He says the sanctions are much more targeted at Matabeleland. How he comes to that conclusion, I'm not very sure. But he says they are more targeted to the, because they are the people that are suffering much more than anybody else.
Mm-hmm.
And so it's now there is an outcry because there are so a few individuals or few people that have been killed in Harare or in Mashonaland that the whole country and the whole world is now having an outcry. But so many people have been killed in Matabeleland.
Mm-hmm.
That was his point.
Mm.
I saw that the time was up, so I couldn't pursue that conversation because it was going to be very long.
Yes. I mean, you know, he's entitled to his opinion.
His opinion, yes.
I think, you know.
I'll let my brother Kaule respond to that. Ubulale lancho Kaule. Hello.
Yes.
Inkulumo yakhe leyo uthi yena abantu bakithi ngale ngasemhlubulweni wangezansi yelizwe yibo abakhanywe kakhulu ngama-sanctions lawo. Kukhanya ama-sanctions angkhona esiwakhulumayo khathesi kuhlelo la akhulumayo akhanye chiyeni. Kodwa-ke ayenza ukuthi sithi ama-sanctions lawa nxa lisithi ngawakhitshwe. Engike ngakuzwa ngezinye ingcweti zithi zona laloba ama-sections la engasuswa lamhlanje akuyi kusinceda kangako ngenxa yokuba eleZimbabwe linezikweleti eziningi njalo ezinkulu elingasoze lafa la nelisa ukuthi lizibhadale ngesikhathi esingaba ngesifitshane kumbe ngesidi ngoba vele inhlupho esilazo vele ziningi ukwedlula just ama-sanctions. Silezikweleti, silenkohlakalo, asilokwephulwa kwelungelo loluntu. Yikho lina libona ngani nxa zingasuswa sibili kunganceda ngamafitshane umzuzu wodwa nje?
Ngamafitshane sibili kakhulu. Ngithanda ukutshayela ihlombe indoda le esanda kuqeda ukukhuluma le ndoda yakithi le. Ikhulume indaba ehlala ibalekelwa ngabantu ukuthi kwafa abantu abaningi ngapha ngale Mashonaland lisho kufa abantu abangu-6 sokwenza umhlaba wonke ama-America bekhithwa izolo kube bengaphi bona kwabantu yikwakutshoyo. Ike sengathi kokuba njalo ukuthi yena ama-sanctions achaye thina kakhulu ngapha liqiniso thina ike sasisala la emuva. Ngesikhathi senzana kusenza into zombhuqazane thina Matabeleland region saba semuva. Ungakhangela into zonke zayenzeka la Mashonaland khona ngale thina ngapha sasingalalude lakabe silokhu semuva. Simele siye siyenzele ukuthi semuva kakhulu imigwaqo silayo landlani kodwa ungakhambi Mashonaland kwa into zokuzenzakala Mashonaland ngapha Matabeleland kwangalalude.
Maybe Mr. Jokora, just come in and give us your roundup because time is not on our side.
Yes, I'm surprised that Mr. Gaule is still supporting ZANU-PF after he's speaking so bitterly about what happened in Matabeleland. Because Mnangagwa's hands are full of blood, and part of that blood is the people that he killed in Matabeleland.
Thank you so much, Mr. Jokora. Thank you so much. Time is not on our side. Thank you very much. I'm Marvelous Mplanganya, who are here in Washington, PJ.
I'm Praxedes Jeremiah. I'm Emilio Gibson.
Please join us again on tomorrow. Let's talk. Ngati kurkurei. Tiwone sana tiri papo. Bye-bye.